Mugwaro ravanyorera kuvatapi venhau nhasi vachizivisa kuti paramende yatanga kunyoresa vatapi venhau vanoda kutapa nhau muparamende gore rino. Mumwe mushandi mukuru muchikamu chinoona nezvekuburitswa kwemashoko Muzvare Tanyaradzwa Linda Manyemba vati kunze kwezvinhu zvavange vagara vachiuya nazvo zvakaita sekadhi rekuZimbabwe Media Commission, vatapi venhau vave kufanira kuuya nemapolice clearance. Paramende haina kutsanangura kuti sei yatora danho iri, asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti mukuru weva sori vanochengetedza paparamende ndivo vari kuda mapolice clearance, pamwe nekuziva kuti vatapi vese vanouya kuparamende vanoshandira makambani api. Zvinonzi pamusangano wakaitwa nguva pfupi yapfuura, vanochengetedza runyararo ava vakataura pachena kuti vange vasiri kufara nedzimwe nyaya dziri kuburiswa muparamende. Nekudaro vanoda kunatsozivisisa vatapi venhau vese vanotapa nhau muparamende. Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimiririra, Robert Tafumanei, ati vashamiswa zvikuru nedanho ratorwa neparamende.
Ichi chishamiso tingade kuziva kuti chikonzero chiri kuti dare reparamende kana kuti vashandi vedare reparamende vati vanoda tsamba dzema fingerprints pamwe netsamba yesangano raunonyorera. Zvinotishamisa nekuti isusu sevatapi venhau kana tichinge tatonyoreswa neZimbabwe Media Commission kureva kuti takubvumirwa kutapa nhau kupi nekupi zvako, nekuti chichazoitika ndechekuti zvakare tichanzi huyai netsamba kana uchida kunge uchida kutora nhau kubva kustate house, huyai netsamba kana uchinge uchida kutora nhau kubva kumapurisa.
Mumwe wemutori wenhau uyo anowanza kunyora nhau muparamende aramba kudomwa nezita audza Studio 7 kuti zvinoshamisa kuti paramende iyo inogaro taura kuti inoda kuita basa rayo zvakajeka yave kushungurudza vatori venhau.
Ndinoona kuti parliament yakuomesera nekushungurudza vatori venhavo. Nyaya yekuti tiri kuakreditwa neZimbabwe Media Commission, toenda futi tonoakreditwa neparliament, zvinhu zvinenge zvakatiomei.
Sachigaro wesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vakumbirai mafunda vati sangano ravo riri kushushikana zvikuru nezviri kuitwa neparamende, uye semaonero avo izvi hazvifaniri kunge zvichiitika.
Tiri kuona kuti hazvina kukodzera, hazvisi pamutemo. Majournalists agara kare achitwa credit kana kupiwa mvumo yekuita basa nawo mahoso kuZimbabwe Media Commission. Manje parliament ikavaya kuda kuita zvaya kuita kuti itange futi kutarisa futi kuvheneka patsva kuti wakakodzera here. Tiri kuzoona sezvinhu zvakango zviri kungoitwa kuti information nhau zvinoitika muparliament inova public board or public institution zvisasvike kuwana weZimbabwe wakare, vari kwanavhumbunu, vari kunamacholocho, vari kwagutu, vari kwamahenye.
Vamafunda vanoti sangano ravo rave kutoronga musangano nemutauri weparamende vaJacob Mudenda nechinangwa chekugadzirisa nyaya iyi. Hatina kukwanisa kutaura navamudenda kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Gore rapfuura vanochengetedza paparamende vakavhiringana nevatori venhau vakavarambidza kuti vashandise mbozhanhare dzavo munzvimbo yavanoshandira muparamende yePress Gallery, asi vamudenda ndivo vakazopa vatapi venhau mvumo yekushandisa mbozhanhare pamwe nemimwe michina yechizvino zvino muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.